Vachangirai nhasi vaita musangano navamudede, mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission, amai Joyce Kazembe, gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa, vakafanobata chigaro chegurukota rezvemari, amai Teresa Makone, pamwe nevakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvebumbiro pamwe nemabasa eParamende, vaNelson Chamisa, nechinangwa chekuda kuona kuti gadziriro yesarudzo yave papi. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutauriri wavachangirai va William Bango vati musangano wanhasi wabvumirana kuti hofisi ya Registrar General vatobai wamudede yava kushanda ichikokerwa neZEC, kwete kuita basa rekunyoreswa kwevavhoti yega kwayaisimboita musarudzo dzose dzapfuura.
Zvinhu zvakaiswa neZEC zvazewa, zvataurwa nezvazvo, zvakurukurwa, vawirirana veZEC zvaakwavari kuti vaite basa iri. Pane vamwe vanga vachishamisika nechibvunza mubvunzo wekuti kuva mudede vari kutsvagei, Registrar General vari kutsvagei. Chokwadi chiripo ndechekuti vamudede ndivo vakachengeta marekodz edu tese munyika muno. Vamudede vane basa ravanoita rekuti vanyotorisa vanhu zvitupa, varejiste vanhu. Asi basa vamudede panyaya dziripo nenyaya dzatasvika iye zvino izvi, panguva ino basa vamudede iZEC. Kana paine chinenge chaitika, ZEC ndivo yatichadi, yatichakakata tichiisa pai padanda rakaoma tichibvunza kuti zvakafamba sei. ZEC ndiye basa wavo.
Asi vamudede varamba kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi.
Nothing to say at the moment. This meeting was chaired by the Prime Minister and the ministers were there. What has been discussed outside, I cannot discuss. I'm not privileged. No, I can't discuss it here.
Mutevedzeri wasachigaro weZEC, amai Joyce Kazembe, vati komisheni yavo yangomirira mari yairi kuda kubva muhomwe yehurumende kuti itangise basa rekunyoresa vavhoti pamwe nekudzidzisa vanhu nezvekuvhota.
Takangomirira mari ikangouya chete, isusu takatogadzirira, taakutoda kumhanya izvozvi. Mari yango uya chete, tiri kupinda muvanhu outreach program.
ZEC inoti inoda mamiriyoni masere emadhora kuti ikwanise kuita chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvekuvhota, uye inoti mari yose inodiwa kusvikira veruzhinji vese vadzidziswa nezvekuvhota pamwe nekunyoreswa inokwana mamiriyoni 13 emadhora. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvemari, amai Teresa Makone, vanoti mari iyi iripo, asi ZEC yakanonoka kuudza bazi ravo kuti inoda mari yakawanda zvakadini kuti itange kuita basa iri.
Tawirirana kuti tinofanira kunotanga prosesi yekuregista vanhu. Asi kuti titange prosesi kunodiwa mari. Mari yacho iyoyo inofanira kureleaseswa neMinister of Finance. Mari iri around 13 million US dollars. Saka pari zvino ndini acting minister of finance. Saka ndiri kunosangana nevanoshanda kuoffice kweminister of finance kuti vanditsanangure kuti zvinhu zvakamira sei. Information yandofanira kuzoisa kuna prime minister kuti ndozvazvakaita. Kana mari iyoyo iripo yobva yangoreleaseswa, titotanga kutoita basa izvozvi. Tatononoka kare nechekare nekuti taifanira kunge takatanga musi wa3 January. Saka tinofanira kuchishanda zvechimbi-chimbi kuti tiite catch up netime yatarasikirwa nayo.
Zvichakadai, amai Kazembe vati chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvekuvhota pamwe nekuvanyoresa kuvhota chasaririra mushure sezvo bazi rezvemari rakanonoka kuvapa mari.
Isusu we are frustrated because we want to go into the field. Saka takamirira mari. Tiri kudaka nokuti vanhu vari kunze uko vari kudaka kuti vanoregistwa, vanhu vari kuda kuti vagadzirire zvinhu zvavo vagokwanisa kunovhota. Saka isusu tiri kuda kuti mari ibude. Of course we are frustrated waiting for money atidi kunyeba, but tine tarisiro yekuti mari yacho ineba. Kuva frustrated hazvire kuti kana yazouya hatiindi tinomhanya zvokumhanya zvezvi. Handitika. Our intention would have been that mari ingada yanga yakadi yakauya already. But tinonzwisisa kuti economy yedu haina kunyasomera zvakanaka. Saka tinozvinzwisisa. Patinenge tapiwa mari, tobva tadi, tobva tamhanya nebasa.
Hofisi yavamudede yanga ichiwanzopomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka musarudzo dzose dzapfuura, uye zvinonzi pane vanhu vazhinji vakafa kare vakaita sava Ian Smith, avo vaimbove mutungamiri wenyika Ichanziro Dizha, vachiri mubhuku revavhoti kana kuti voters roll. Vatsvangirai semutungamiri wehurumende ndivo vakasarudzwa nevakuru vemapato ari muhurumende mubatanidzwa kuti vatungamire urongwa hwesarudzo vachishanda pamwe chete neZEC. Musangano waitwa nhasi navatsvangirai neZEC pamwe neve kuhofisi kwavamudede ndewechipiri mushure mekuita mumwe musangano wakadai mwedzi wapera. vatsvangirai vakadimurira zororo ravo panzira kuti vazoronga mafambisirwo esarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzoka munyika nhasi vachibva kuzororo ravo repagore kuAsia kuti vazogadzirisa zviri kunetsa panyaya yebumbiro idzva remitemo yenyika kuitira kuti nyika ifambire neurongwa hwokuita sarudzo gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.